Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 13, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Asi tine zvimwe zvatinosanganawo nazvo zvekuti taichida kuti hurumende ipindire igone kubetseredza kuti tigone kusvitsa meseji yakanyatsozara zvakaita semafunding.
Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekutepfenyura paredhiyo paine kurudziro yekuti vakazvimirira vapiwo maresinesi. Nyadzo munyadzo zveupfumi dzinoti kudzikamisa upfumi hwenyika kunoda kuzvipira kwete kungotaura.
Vabudisa nyaya dzakawanda dzakatotaurwa kudhara nemaobserva missions akaita seyedunhu resadic neeuropean union.
Sangano rethe Carter Center raburitsa gwaro raro rekupedzisira pamafambisirwo akaitwa sarudzo dzemuZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi kusherechedza zuva rekutepfenyura paredhiyo kana kuti World Radio Day paine kurudzira yekuti hurumende ipewo makambani akazvimirira oga maresinesi ekutepfenyura sezviri kuitwa munyika dzakawanda. Mutoro wedu enhau Pasimon Dlovu anotipa nyaya inotevera.
Hurumende nhasi haina urongwa hwayaita kucherechedza zuva iri kunze kwekungotumira mashoko padandemutande reX iro raimbonzi Twitter ichiti inobatana nepasi rose kupemberera makore zana vanhu vachitepfenyura paredhiyo. Asi muHarare mange muine mhemberero dzarongwa nesangano rinomirira vanotepfenyura munharaunda reZimbabwe Association of Community Radio Stations kana kuti ZECRAS richitsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe. Musangano uyu wapindwa nevatori venhau, masangano akazvimirira ega, mapazi ehurumende pamwe nekomiti inoona nezvekufambiswa kwemashoko mudare reparamende. Mukuru weZECRAS amai Sandra Mazunga vakurudzira hurumende kuti irerutse mutemo pakuwaniswa kwemaresinesi munyika kwevanoda kutepfenyura munharaunda. Vati nepfenyuro dzeredhiyo dzine basa guru pakupa vanhu mashoko akakosha. Mumwe mushandi mukuru muchikamu chezvekutyidzana neruzhinji pamuzinda weAmerica muZimbabwe, amai Rebecca Nepa, vatiwo zvakakosha kuti hurumende ivandudze pamwe nekurerutsa mutemo wenepfenyuro dzinotepfenyura mumatunhu madiki kuitira kupamikana kuzviteshi izvi kuti zviwane rubatsiro kubva kumasangano akasiyana-siyana.
Ndinoona zvakakodzera kuti pavandudzwe mitemo inopa mvumo kunepfenyuro dzemumatunhu kuti dzikwanise kuwana rubatsiro kubva kumasangano akasiyana-siyana pamwe nekupa mamwe marezinesi.
Mukuru wenhepfenyuro yeAvusheni FM Muzvare Pretty Dlamini avo vapindawo gungano iri nhasi vati pane zvakawanda zvichiri kuda kuitwa nehurumende kusimudzira nhepfenyuro dzemunharaunda.
Asi tine zvimwe zvatinosanganawo nazvo zvekuti taichida kuti hurumende ipindire igone kubetseredza kuti tigone kusvitsa meseji yakanyatsozara zvakaita semafundings wekuti vanhu vagone kuenda kuvanotsvaga kondendi vaendeko.
Nyanzvi munyaya dzebudiriro pakufambiswa kwemashoko vachishanda nesangano reInternational Media Support vaRashwich Mukundu vakurudzira hurumende kuti ipewo maresines kune mamwe masangano akazvimirira ega agara nguva yakareba asina kupiwa mvumo yekutepfenyura.
Asi chatinoonawo ndechekuti kune vazhinji vachiri kuda maresines vakaita sana Community Radio Harare, ana Kumakomo kwaMutare, ana Kwelazi vasati vapiwa. Saka zvinoita seunge pane kakumbunikidzika karipo pakuti pakupiwa kwa maresinesi asati nanyo tariswe kuti meru jinji wari kuti
sachi garowe komiti inoona nezo kufamisa kwa mashoko mudariri paramende va Caston Mateu vati wari kushandane urumende kuti zvive nyore kuwaniswa wa maresinesi
satiri kuita sisu se parliament kuita make sure kuti mutemo wakareruka wekuti vanhu vakwanise kuwana ma community radio stations.
Mugari wemuHarare ada kuzivikanwa nezita rekuti Amai Wesley akurudzira hurumende kuti ipewo mikana kumadzimai kuti vatungamirewo zvirongwa zvekutepfenyura.
Asi ndinoda kukurudzirawo kuti ngavapewo mikana kumadzimai kuti vakwanise kuva varivo vanotungamira pamabasa anoitwa kuma community radio stations zvakare pavano approve ma license ema community radio stations.
Zimbabwe kutepfenyura kwa pa radio kwakatanga muna 1933 ku Belvedere, Harare ichanzi Salisbury, nyika ichiri kunzi Southern Rhodesia. Zuva reWorld Radio Day rinocherechedzwa gore roga roga musi wa 13 kukadzi paurongwa unotungamirwa neUnited Nations. Gore rino zuva iri riri kucherechedzwa pasi pedingindira rinotarisa mabasa eradio mukupa vanhu mashoko akakosha uye kuvafadza kana kuti radio a century informing, entertaining and educating. Hurumende inonzi yakapa maresinesi kune penyuro dzematunhu dzinodarika 14 kana kuti 14. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Rimwe sangano rinoremekedzwa pasi rose rinoongorora nyaya dzesarudzo reThe Carter Center raburitsa gwaro raro rekupedzisira riri kutarisa mabatirwo akaitwa sarudzo dzemuZimbabwe gore rapera. Gwaro iri rinoti sarudzo idzi hadzina kusvika pachikero chinotarisirwa pautongo wejekerere pasi rose. Mashoko aya ndiwo akataurwawo neveSADC, African Union, EU nevamwe munyika pamwe nekunze. Kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo kwakapa kuti veEuropean Union vati havachabatsiri Zimbabwe Electoral Commission nemari uye veAmerica vachitiwo havachabatsiri Zimbabwe muurongwa hwekuti itaurirane nevekunze vakaita seWorld Bank vayakakwereta mari yairi kutadza kubhadhara. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemakurukota avo nebato reZANU PF vari kufamba havo vachirova bembera kuti sarudzo dzakafambiswa zvakanaka. Mukuzeya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muchinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Igwaro rinoratidza kuti zvavakaona ndo zvakaonekwawo neveruzhinji, vakaura nyaya dzakawanda wanda ipapo.
Nyaya dzavanyanya kubata ndedzipi mugwaro irori?
Nyaya dzine chekuita nekuti zvakanga zvakamira sei sarudzo dzisati dzaitwa, zvii zvasvitika uye kunyanyanya zvisina kufamba zvakanaka. Vakataura kuti musi wesarudzo dzakafamba sei, vakataurawo zvesarudzo dzapera, vabudisa nyaya dzakawanda dzakatotaurwa kudhara nemaobserver missions akaita seyedunhu reSADC ne European Union nemamwe maobserver mission akawanda.
Muchidimbo tingati vari kure zvakadii kana kuti vari pedyo zvakadii nezvamakaonawo nezvakaonekwa nevazhinji paground?
Vari pedyo nezvakaonekwa neveruzhinji. Tichitaura kubva sarudzo dzisati dzaitwa, nyaya dzemitemo, kuti pane mitemo yaisa pavanhu rusununguko rwekuti vagone kuita sarudzo yavo zvakasununguka. Pane nyaya yekuti makurukota kana kuti vaishandira SADC kuti vanga vakamira sei, havana kwavakarerekera here kana kune kwavakarerekera. Ini nyaya yavabata
vachipendera gwaro ravo vapavo kurudziro muchirungu voti marecommendations. Munoona achitambirika here muZimbabwe zvichizoshandiswawo musarudzo dzinotevera?
Marecommendations avapa kana kuti zvavari kuti vanoshuvira kuona zvichishanduka pasarudzo dzinotevera, hapana chitsva chavari kutaura. Ndizvo zvinhu zvaingonyorwawo nevamwe vaiongorora sarudzo kubva. Handisi kuona zvavakurudzira sekuti ndo zvichaitika, nekuti semukutaura kwakamboiswa naprofesa Jonathan Moyo Mashuro, hakuna vanotonga vangaite shanduko inoita kuti vabude mumasimba.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunare muSouth Africa naIvans Zininga Studio 7. Kune vakawanda vanoti vechidiki vari kusiiwa nevabereki vavo munyika ivo vachienda kunotsvaga maforo manyoro kune dzimwe nyika vari kusara vachiita unhubu hwakanyanya. Asi vamwe ndo vanoti vamwe vana vane vabereki vari munyika vari kungoitawo mombe dzemashanga. Tobias Mudzingwa anoti panyaya iyi ari muHarare.
Mumwe wechidiki anogara kuGreendale muHarare tichaona mubvuiwa anopupura kuti vechidiki vakawanda vanosara vega vabereki kana vaenda mhiri kwemakungwa vanoita zveundururani.
Takatarisa chikomana chimwe chatinoziva chakasiyirwa imba muno muGreendale nevabereki vacho vachinge vaenda kunoshava kumhiri kwemakungwa. Chakanga choshandisa musha uyu kuunza mabhururu kuti vange vachinwa nekufara vachiita zvose zvavanofunga kuti zvinongaitike pano pasi. Iyi inyaya kuti panenge pasina mukuru ari kupa tsudzo kuti aiwa mwanangu apa waakorasika.
Mudzimai wechidiki wemuHarare muzvare Kelly Manjeya anoti vabereki vari kunze kwenyika ndivo vari kukonzeresa dambudziko iri.
Kazhinji kacho tinoona kuti mubereki anofunga kuti anokwanisa kukombanzeta rudo nemari. Izvo zvinoita kuti mubereki atumire mwana mari zhinji imwe isingatomboendera nezera rake isina ine supervision yekuti anoshandisa zvaanoda. Izvi zvinopa mubereki satisfaction yekuti ati ini ndiri kuchengeta mwana wangu. Asi pane zvinhu zvizhinji zvaanenge asingaisi into perspective zvinogona kuverenga mwana wake. Zvakaita sokuti mwana akapuwa mari zhinji zvinoita kuti mwana apateke into illegal activities akaita semadrugs, maparties ari unsupervised.
Asi anozviramba izvi mumwe wechidiki kuda kwacho munjoma ari kushandira kunyika yeCanada.
Iye mubereki waanenge achifunga zvakare kuti vepedyo vandakasiya ndati vanditarisirewo mwana vaya vari kutarisa mwana kuti ari right here. Izvo vaya vari uko nyango vakaona chakaipa havachaudza hama yavo nenyaya zvakare yekurwadziwa nejealousy reukama paushamwari. Havachaudzi mumwe wako kuti aiwa mwana kuno akupindana nechakaipa vakungoti aiwa ndivo vakazviita vandikaenderei vakasiya mwana wavo isi hatingavatarisiri. Ndo panobva dambudziko rese iri.
Vamwe vana vari kusara munyika ava vabereki vachienda kunoshava kumarimuka kunze kwenyika vanonzi vanosara vachishandisa dzimba dzevabereki kuita mitambo yakafanana neyekuita bonde vakawanda pamwe chete kana kuti masex parties pamwe chete nekutengesa nekutora zvinodhaka. VaWilson Box mukuru wesangano rinobatsira kusiya zvinodhaka reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network vanoti sungawirirano iripo pakati pekutorwa kwezvinodhaka nevechidiki vane vabereki vari mhiri kwemakungwa.
Kuno kuZimbabwe tine nzvimbo dzakati kuti dzavhurwa dzemafaro. Saka kana mwana asina mubereki kana kuti munhu anokwanisa kumuongorora kuti ari kuita nezvei uyezve mwana aine for example $200 muhomwe mwana anoita chipoko zvaicho nekuti anenge ane yatinoti freedom yakawandisa. Saka vazhinji vacho vari kuwanikwa vachipinda mune zvinodhaka, vamwe vacho vari kupinda vachiwanikwa zvikare mijawo yemotokari iyo vanenge vakaita sei vakadhakwa.
Vanoongorora magariro evanhu uye vari mukuru wesangano reFemale Students Network muzvare Evanice Munando vanoti honzeri yedambudziko iri haifaniri kuonekwa seyevabereki chete asi vana vacho vari kuita misikanzwa iyi.
Asi zvazhinjiwo zvimwe zvinoendera nevana vacho kuti vana ava vakambenge vakakudzwa sei. Nekuti mwana kana akarerwa zvakanaka chero mubereki akasavapo, mwana anogarika naye, mwana uyu anokwanisa kutodi kutoita zveupenyu hwake zvakanaka. Tongoda kupa mucherechedzo kuti kunyangwe nherera dziya dzinokwanisawo futi kutorarama zvisina vabereki.
Imwe ongororo yakaitwa nebazi rezveutano nemasangano eUnited Nations anoti UNICEF neUNESCO yakabudisawo pachena kuti nyaya yevabereki vari kuenda kunze vachisiya vana vavo mumaoko evanhu vasinganyatsogona kuvachengeta iri kupa kuti vamwe vana ava vagume vaita pamuviri kushandisa zvinodhaka nezvimwe. Rimwe sangano rinonzi Zvandiri rakabudisawo ongororo inoratidza kuti nhumbu dziri kubatwa nevanasikana vari pasi pemakore gumi nemapfumbamwe zvinova zvikamu makumi mapfumbamwe nemashanu kubva muzana kana kuti 95% dzinenge dzisina kurongwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations Security Council inoti iri kushushikana zvikuru nekurwisana kunotyisa pakati pehurumende Democratic Republic of Congo nevakaipandukira veM23 muguta reGoma. Mauto eDRC aendeswa kunochengetedza maofisi eUnited Nations nemizinda yedzimwe nyika mushure mekunge vanhu vaenda kunoratidzira vachivapomera mhosva yekutsigira chikwata cheM23. Mukinshasa zvikoro zveve kunze zvavharwa pamwe nezvimwe zvitoro zvakawanda. M23 yakatora dunhu reNorth Kivu. United Nations ine mauto muDRC anonzi nevanhu atadza kumisa hondo. Nhasi nhaurirano dzekuedza kubuda nechebvumirano cherunyararo chekumbomisa hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas dziri kutarisirwa kuenderera mberi. Nhaurirano idzi dziri kuitirwa muCairo uye dziri kupindwa neveAmerica, Egypt, Israel neQatar. Hapana kunyatsowirirana pakati peIsrael neHamas kuti hondo iyi imire. Nyika dzakaita seAmerica neEgypt dzave kutyira kuti danho reIsrael rekuda kurwisa dhorobha reRafah riri pamuganhu neEgypt richapa kuti mudunhu muve nekusagadzikana kwakanyanya. Egypt iri kutyira kuti vanhu vachatiza muGaza vachanopotera munyika iyi. Musangano wepagore wakanangana nekutarisa mamiriro anofanira kunge akaita upfumi hwenyika mugore rino ra2024 weEconomic and Business Outlook Symposium uyo unoitwa nevemabhizimusi veConfederation of Zimbabwe Industries wanga wakatarisirwa nemusi wechina svondo rino muHarare unonzi waendeswa mberi pachimirirwa kuti bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe ritange raparura urongwa hwaro hwemari hwegore rino kana kuti Monetary Policy Statement. Musangano uyu unobatanidza nyanzvi dzezveupfumi vemabhizimusi vemapazi ehurumende pamwe nevebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti musangano uyu wakakosha zvikuru sezvo uchiunganidza mapoka ose akakosha munyaya dzezveupfumi munyika.
I think the opportunity kuti pawe nekutaurirana mairirano nemareforms especially around nyaya dzecurrency dziri kutaurwa hurumende ine zvairi kuronga maringe nenyaya yecurrency macurrency reforms. Saka I think musangano uyu unoita zvakare kuti veindustry uyo mascholars nevamwe vakazvimirira vange vachikwanisa kuitawo contribute towards debate iroro. Kuitira kuti hurumende painozoita come up with a position at least panenge paine buy-in nerutsigiro rwakasimba.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira muzvare Happiness Zengeni vanoti pari zvino munhu wese akatarisirawo kubva kuRBZ
kuti rive rinokwanisa kubuditsa zvinhu zvavangakwanise kuti vasapote kana kuti vastabilize mari yenyika. Taona pamakore paiteseta traya vaedza zvose zvavanogona kuti vakwanise kuti mari yenyika irambe ive ine value but zvose zvakanganisika zvose zvinongoshanda nguva pfupi.
Muzvinabhizimusi uye vakambotungamira sangano reCZI Dr. Calisto Jokonya vanoti chiri kunyanya kuchemedza vemabhizimusi pari zvino mutengo wedhora rekuAmerica pamisika.
Chikuru chatiri kutarisira sevanhu veindustry nezvinhu zvatinoda kutaura pamusoro pazvo zvekuti nyaya yeexchange rate ndo yanyanya kunetsa muno muZimbabwe. Zviri kureva kuti mapurisa aiswa akawanda asi mapurisa okuti exchange rate imire zvakarurama munyika haasi kubatsira. Saka chikuru chatotarisira nezvenyu zvekuti vachauya nenzira yavane vatirongera yokuti exchange rate voimanaja sei nyika yose. Izvozvo ndozvo zvakanyanya kukosha nokuti kana tikasangomanage achiita exchange rate zvinhu zvakaita mitengo inoramba ichingokwira nokuti dhora redu romuZimbabwe rinenge richingodonha zuva nezuva. Saka izvo ndozvo zvinonyanya kutibata savanhu vemabhizimisi
Dr. Jokonya wanudzoka wachiti, zvakakosha kuti vemabhizimusi vatange vanzwa kuzviri kuRBZ kuitira kupedza pfungwa yekufungirana kuti pane vari kukanganisa upfumi hwenyika kana kuita enganzi pachirungu sabotage. Musangano wemabhizimusi uyu uri kurongwa panguva iyo hurumende iri kuti iri kutora matanho ekudzikamisa upfumi hwenyika uhwo huri kuramba huchiondomoka zvisina mukare akamboona. Chirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvebhiri rekubatsira nyika dzinotyidzana neAmerica. Mushure memwedzi yakawanda pachiitwa gakava, dare resenate muAmerica razopasisa bhiri remari inodarika madhora makumi mapfumbamwe nemashano emabhiriyoni kana kuti $95.3 billion yekubatsira Ukraine, Israel neTaiwan. Asi kuti bhiri rive mutemo pachine makata sezvo dare House of Representatives rinofanira kutambira bhiri iri risiri kuwirirana. Mukuziya nezvenyaya iyi tanonoka wande weStudio 7 abata vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vatim Muringai.
Maonero andokuita ndeyekuti kubatsirwa kuri kuitwa Israel ndokuita kuti pamwe hondo yacho inge ichidzikira neyekuUkraine kuti ichisvika kumapeto.
Munoona sokuti bhiri iri rinobatsira mukupedza hondo dziri kuUkraine nehondo pakati peIsrael neHamas sei muchidaro?
Ndirikudaro nokuti kana vanhu vachifila kuti vari secure and superior kunoita kamwe ka security kengoti aiwa no. Achicha ine anga yekuda kungoramba tichingorwa chete nokuti vari kuzivawo kuti mari dzacho dzavari kusapotwa nadzo dzinenge dzakunetsa kubuda.
Sei zvakatora nguva yekuti masenators mudare resenate vabvumirane pabhiri iri? Chii chakanga chichinetsa?
Nyaya inonetsa especially takuenda kusarudzo sezvo zvakuitika muno muAmerica ndezvekuti vanhu havachavhoti zvinenge zvakanangana nekuti vabatsire nyika dzavanenge vachida kubatsira sengana Ukraine naIsrael, asi vanenge vakutarisa chi population dzavo dzinovasapota kuti vachange vachivasapota here musarudzo patinosvika muna November. Ndosaka kwanga kune mhirizhonga yese nekusawirirana.
Ko iko zvinezvi bhiri iri rinonzi rananga voku House of Representatives munoona richinobuda zvakanaka?
Kunenge kwane pressure, asi tinoziva kuti iye Mike Johnson mutauri wekucongress akataura kuti hanzi bureau is dead on arrival kuti havasitombori consider kana one day, asi nekuda kwekumira kwakaita zvinhu kuIsrael nekuUkraine ndofunga kuchava nepressure yakaoma nezvandataura zvesarudzo riri kuuya. Asi ikabudira bhiro tinoziva kuti aiwa ndofunga vaBiden vanenge vakutodzokera for a second term.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nditi maiinda muchitezano chiororo. Zano chiororo ndochiororo chachiti. Maakudzingwa pamunogara hamusati mapuwa kukuenda. Tiya nzvimbo dzamadzitateguru enyu. Ndochiororo chacho chinoitika after election. Kuti maZimbabweans hatidzidzi, hatione, ndozvinoitika after every election. After every 5 years vanhu vanodzingwa mapazi vanenge rapuwa vaMr Nengi, Comrade Nengi. Saka vanhu ngavadzidzi.
Hurumende yeZANUPF zvairi kuita inoratidza kuti haina kuvhotirwa nevanhu posi inoratidza kuti yapari kumbuka zvikuru. Kumbuka kwayo kunotoratidza kuti vanhu havana kuivhotera. Dainge ikavhotirwa nevanhu haizaidzinga vanhu vari kumaruva. Ko kumaruva kwacho kwairi kudzinga vanhu ichibvisa vanhu mudzimba. Rinoda kuti vanhu ivavo vagare pai. Vanhu ivavo vanoda kuti vatambure vagare pai. Inoziva kuti vanhu ivavo havaina kuvavhotera. Dai vanhu vekumaruva kumasvingo vanga vavhotera ZANUPF, vanga vasingadzingi vanhu vekumaruva vakavhotera ZANUPF. PF. Rangu dzingwa sei mukavasina kwekuenda kuchimidzira ku PF yakabira nayo chinhu chiri pachena.
Haisina vadzione zviri kuita hurumende mukati menyika ino. Vachena vanotorerwa munda, vatema izvozvo vakutorerwazve munda pavagere izvozvo vatema izvozvo. Saka hatisi kuti vanhu vakarwirei munyika, kusunungurwa hatisi kuti vakarwirei. Triangle iminda yevachena zviri nani. Vakatorawo zviminda yeshuga ikapuwa masetras akagona kurima nzipe dzacho. Hapana zvekuoneka munyika munomu, angova madhakanana munhu kubika chingwa chedhaka ndizvo zviri kuitwa muno munyika.
Ini ndiri kuda kubvunza hurumende kuti zvairi kuita zvekuputsira vanhu dzimba idzi zvakanaka here? Number one. Number two, muri yeZimbabwe muri kuzviona here kuti zviri kuitwa nehurumende zvekutiputsira dzimba inzira yekuti tisidzira nayo kuti pamaelections ari kuuya muna June tivhotere iyo ZANU-PF? Ngatisatye ngekuti kwaakuedza, ngatisatye kwaakuedza. Vasiyei vaite zvavari kuita, ndokwekupedzisiraka.
Masera sei pastudio 7 masera sei. Nai varume, zvino mari yacho ingagara sei munyika kana munhu achingoti pano napano wabuda musono wanga ari kuBotswana? Imari dziri kubuda idzi dzivachifulai nendege, nhasi vabuda vaenda kuDubai. Mukatarisa pari kubuda mamiriyoni nemamiriyoni nekuda kwenyaya yekufamba iyo maup and down nezvimwe zvinhu zvokuto munogona kuatenda musangano muri paindaneti. Hazvitirambidzwi izvozvo dzani kuti murambe mongobudisa mari nekubudisa matorera masei. Iko zvino muzvipatara hamuna mushonga, muzvikoro yamuya mumaticha havasi kuhora, vashandi vehurumende havasi kuhora, but mungoramba mongoita maup and down. Zvimwe zvodawo kuti vanhu munyatsofunga kwete kungoma anyidzana nekuti mwenyu kusaidi kufambe zvakanaka.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirei mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Tinodzokorera zvakare namba +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Vamwe vachiti vezvematongerwo enyika havasi kubuda negwara rakajeka pakuti vanotonga sei. Tichanzwawo kubva kune vechidiki nezvavari kuita kubatsira kugadzirira remangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisei WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanenge vachida kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 1380 ne15460 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekutepfenyura paredhiyo paine kurudziro yekuti vakazvimirira vapiwewo marezinesi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kudzikamisa upfumi hwenyika kunoda kuzvipira kwete kungotaura. Tabatashwa kumagume chirongwa chedu, ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndichitimuraro zvakanaka vateereri, ndokusiyemi na Chris Gande.
Soko isikati senda baku VOA Ndebele.